Bachitaura nestudio 7 pakufora kwaitwa nemamwe masangano akasiyana siyana mugweru nhasi amai Elizabeth Dube vanoya amai vemushaka Bulusi vati vachiri kurwadziwa zvikuru nekufa kwakaita mwana wavo pakunopera kwemwedzi wapfuura vachita vana kumbofunga kuti upenyu hwake waizoguma nenzira inorwadza kudaro. Amai Dube vati rufu rwemwanasikana wavo runofanirwa kuvedzidziswa kune vanhukadzi vakawanda kuti vataure kana vachishungurudzwa murudo kana muwanano.
Munangari naikara chifara ini handina kuziva kuti nerimwe songa sangane nedambudziko irori, asi chandinoda kurudzira ndinoda kuti munhu akaita izvi atongerwe mutemo unokodzerana naizvozvo. Sekunzwa kwatinongonzwa tinongonzwa kuti isanda house arrest, house arrest yei iye mwana wangu akatofa, angadai akatovharirwa. Ndochishuo chedu ichocho kuti tinoda kuona achitongwa achipiwa mutongo unoenderana naye. Zvichidzidzisawo mamwe madzimai kuti kana muchiona uchisungurudza unofanira kuti utaure, asi ini handina kuzvitarisira pamwana wangu kuti ndakamboona kuti mwana wangu ani zviri kuitika paari haana nguve yanditaurira izvozvo.
Vaofias Marunga vanoi baba munini vemufi vati vari kurwadziwa nenyaya yekuti Tashinga Musonza uyo anonzi ndiye akarova Lusi kusvika afa haazi mujeri uye hapana zvavari kuziva semhuri pakuti achamiswa pamberi pedare rini. Musonza akasungwa mushure mekunzi ndiye aiva auraya Lusi uyo wainzi aidanana naye, asi akabritswa muusungwa mushure memazuva matatu sezvo zvainzi aive agarisa mumaoko emapurisa kupfurikidza nguva inotenderwa pamutemo, achinzi aizomiswa pamberi pedare kana mapurisa apedza kuferefeta nyaya iyi zvizere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti Musonza aripi pari zvino, asi vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti ari mumaoko emauto ekubasa kwake kuThornhill Air Base uko anoshanda. Vadesiderius Dube vanoi hanzvadzi yemushakabvu vati vavazi kufara nenyaya yekuti Musonza asati amiswa pamberi pedare, vachitiwo zvichavatorera nguva semhuri kuti kurwadziwa kwavari kuita kupore.
Munhu haufane kuisa ruoko rwako pane mukadzi nyange zvaita sei, kana zvanetsa unofamba woenda. Yeah, you can go and look for another partner somewhere. Violence which leads to death like this inorwadza.
Sachigara Women's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands amai Alice Makata vati sesangano vari kuchema pamwe chete nemhuri yekwaDube uye vachaedza nepose pavanogona napo kuti nyaya yekupondwa kwaLusi itongwe sezvinokodzera.
Hapana mhosva chero waitei inoita kuti munhu adeserve kuti atorerwa upenyu hwake.
Nhasi ndiro zuva rekupedzisira pamazuva ekucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga inoitwa kuvanhukadzi nevanasikana kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.